paya paya. Uchiti house on DC all my life. Yeah. I remember paya paya. Uchindi simbisa paya paya. Uchiti house on DC and not in. Kamusha, iwe neni tiri wavi pasina kuchka. Nika yote.